Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri, Nyamavhuvhu 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yokurudzirwa kuti isatare mutengo wemari yeZig kana ichida kudzikamisa upfumi. Democratic Party yoita musangano mukuru kuChicago. SADC yokurudzira kusimudzirwa kwevechidiki mudunhu Asi isingatarise zvekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo kunonzi kuri kuitwa neZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemabhizimisi pamwe naanamazvikokota munyaya dzeupfumi Vanoti banga guru renyika rinofanirwa kusiya vane mari dzekunze vachitengesa mari dzine mutengo unotambirwa neveruzhinji vachiti izvi ndizvo chete zvinoita kuti mari iwanikwe nyore munyika kuitira kuti vemakambani vaone mari yekunze inoita kuti vatenge zvinhu kunze kwenyika. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vaTrust Chikohora vanoti vari kushaya mari yekunze kumabhanga asi mari iyi ichiwanikwa nyore pamukoto nekuti hapana munhu kana kambani inoda kutengesa mari yayo yekunze nemutengo uri pasi kana usingaenderani nezviri kudiwa pamisika yakasiyana-siyana.
Kana munhu aine mari yake kuti azoitengesa kuma13 point kana kuti 14 iyoyo iye achiziva kuti anogona kuwana imwe mutengo uri pamusoro zvinonetsa saka munhu haazodi kutengesa forex yake pamutengo waanoona sekuti wakanyaya kudzikira.
Vachikora vanoti vamwe vanopedzisira votenga mari yekunze pamukoto izvo zvinokwidza mitengo yezvinhu pamwe nekuvapinza mumataisireva sezvo iri mhosva kuita izvi asi vanoti zvakakosha kuti bhanga guru renyika rirege vane mari dzavo dzekunze vachidzitengesa nemitengo yavanowirirana nemutengi vachiti kana izvi zvikaitika mari idzi dzinowanikwa mumabhanga pasina kana dambudziko. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda nebazi rezvemari vamasimba manyanya vanotiwo hazvina kunaka kuti Reserve Bank of Zimbabwe RBZ itare mutengo weforex vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti mari ishayikwe mumabhanga.
Nokuti kana muchiona imimi mari ichiwanikwa pablack market isingawanikwa maofficial markets zvinenge zvichitoreva kuti pane magaps aripo interventions iwayo ngava adjust.
Vamanyanya vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo nyika iri kushandisa mari yekuamerica nedzimwe nyika zvakakosha kuti ive nemari yayo pachayo. Nhengo yeRBZ Monetary Policy Committee vapersistence kwanyanya vanoti RBZ haina ruoko panyaya yemutengo weforex vachiti kushomeka kwayo munyika kunokonzerwa nekuti vanhu havasi kutengesa mari iyi sezvo iri iyo yavanoshandisawo pakutenga nekuchengetedza upfumi hwavo. Vatiwo pari zvino RBZ chete ndiyo yega iri kutengesa forex kumabhanga.
Saka kana tine munhu one ari kutengesa ndo panozoita sekuti poita sedambudziko asi zvinongotaura chete kuti vatengesi vemari ndo vaita vashoma.
Vati dambudziko rekushayikwa kweforex kumabhanga richapera chete kana mitero yehurumende yave kubhadharwa nemari yemuno uyewo kana nyika isashandise muvhenganiswa wemari dzekune dzimwe nyika kana kuti multiple currencies.
Ndosa kuvaka chida kuti tibude muchikamu ichocho chekubashandisa mari dzemudzenganiswa chemautu current system asi rwendo rwatiri kufamba hatigone kusvika nezuva rimwe chete.
Zimbabwe yakaparwa mari itsva yeZimbabwe Gold mwedzi mishomo yapfuura, uye kunyange mitengo yakambodzikama, mitengo yezvinhu yatanga kukwira zvekare sezvo mari iyi yave kushaya simba. Svondo rapfuura, masangano anomira vemabhizimisi munyika anoti Zimbabwe National Chamber of Commerce neConfederation of Zimbabwe Industries akaudza bepanhau Read the Business Times kuti ainge ari kuomerwa nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu pamusika wemari yekunze. Nhasi dhora rekuamerica range richitenga mazig 13.7 mubhanga, asi pamukoto riri kutenga mazig makumi maviri kana kudarika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinotiwo Zimbabwe iri kutadza kuwana mari yekunze inoikwanira nekuti iri kutengesa kunze kwenyika zvinhu zvishoma zvinogadzirwa munyika, ukuwo ichitenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Dean Godwin Manguchi.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa musangano musangano uri kuitwa webato reDemocratic Party kuChicago, musangano mukuru weDemocratic National Convention kana kuti DNC, uko mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakazivisa vakataura kuti havachakwikwidzi musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Vakatambidzawo tsvimbo yekutungamira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika kumutevedzeri wavo amai Kamala Harris. VaBiden vakataura nezvezvinhu zvavakakwanisa kuita vakabatana naamai Harris, zvinosanganisira kudzikamisa upfumi, kugadzirisa matambudziko ari mubazi rezveutano, kudzikisa uwandu hwevari kupinda munyika zvisiri pamutemo nezvimwe. Vakati vanhu vanofanira kuvhotera amai Harris kana vachida kuti nyika irambe iri mugwara reutongo hwejekerere. Ngatinzwei vaBiden vachitaura.
Thank you. Are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz? But she'll be a president our children can look up to.
Magadzirire rekutambira Kamala Harris achave muenzaniso wemutungamiriri akanaka kuvana vedu, mutungamiri anoremekedzwa nevatungamiriri vedzimwe nyika. Tese tichadana naye. Takashanda tese kusimudzira nyaya dzeupfumi munomo, takagadzira mabasa miriyoni 16, mihoro yevashandi yakakwira. Chero kuparwa kwemhosva kunoramba kuchidzika kana mukaisa muchichisi mukuru semutungamiri wenyika pachinzvimbo chemusungwa anozivikanwa nemhosva dzakawanda.
Mashoko ava Biden kumusangano weDNC. Vamwe vakataura ndiamai Hillary Clinton vakakwikwidzana navaTrump muna 2016, uye vamwe vamiririri veDemocratic Party mumatunhu akasiyana-siyana. Mukuzeya nezvemusangano weDNC uyu, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kupinda mumusangano uyu, uye chichitungamira sangano rinorwira kodzero dzemadzimai rePumulani Minnesota African Women Against Violence, muzvare Comfort Mbofana.
Ndoda kuti vanhu vazivisise kuti bato reDemocratic Party ibato rinokurudzira madzimai kutanga vanobva kunzvimbo dzakawanzodzvanyirirwa. Katarisa muMinnesota, governor wedu vaTim Walz vasvika pakuti vavarane savice president as a vice presidential candidate. Zvinova zvasiya Lieutenant Governor wedu Peggy Flanagan anova iye mudzimai wechiindigenous Native American kuti aite governor vanokurudzira madzimai, uyezve kunyanya kushanda kwanaita Governor Walz vane shungu dzekuda kubatsira vanhu vanovanzwa kutsvangirirwa.
Tiitarisewo mashoko akataurwa navaBiden nezuro musangano uyu uchifambira mberi.
Pane zviri kuitika iko zvino, ndoda kuti vofu vanhu vazive kuti tinofanira kudzidza kubva kunyika ino yeAmerica chinonzi democracy. Kubva pachigaro kunonetsa, asi vakateerera zvido zvemaAmericans, vakateerera zvido zvemaDemocrats. Tatu kuvaona nezuro vachipembedza vice president, now presidential candidate, and nominee. presidential nominee Kamala Harris. Bano mira pachokwani.
Vatauri vanhasi tanzwa parikudomwa mazita makuru apo. Parikutarisirwa vapi neveruzhinji kunyanya?
Ndichizokera panyaya yangu ye transition of power and good governance. Mai Obama vanondirangaridzawo zvakare kuti aimbova mudzimai wemukuru wenyika ino. Kamala Harris akazira kuti achange achirana as a presidential candidate. Munhu wekutanga akavafonera ndi President Obama na Michelle Obama. Izvi tinotozviona vanga vari pa speakerphone. Inini ndinoitwa zvakanaka nekubatana kwakadaro kuti vanhu vanokwanisa kuramba vachiwirirana vachitransfer power. Izvi ndinoda kuti wowe hangu handinyanyozviona kunyika yekwedu yekuAfrica. Chinhu chandinoshuvira kuzoona kuti kana mumwe mutungamiri wenyika abva pachigaro, tinokwanisa kuona vamwe vatungamiri venyika vachimukutsa, vachimupembedza.
Asika chikwatawo cheRepublic Party hachina kupeta maoko vari kumhanyawo nekwavo. Munoonawo sei?
Ini ndinoona kuti President Trump vakati painonzinzwisa munyika munomu. Takaona nyika inoyo zvakaitika papresidensi yavo. Takaona kuwanda kwekuurayiwa kwevanhu kunoti mamass gun shootings anga akawanda. Takaona kana even kuwanda kwerusaro raganda, a lot of racist fueled attacks. Takaona mamuslim ban. Takaona my immigrants vabve kure munomu vachidzvanyirirwa. Saka ndofunga kuti America inoziva President Trump zvavanomirira. Saka ndinofunga kuti America ichasarudza mutungamiri waanoziva kuti achange achiwirirana nekodzero dzavo.
Vateereri, regai tigadzirise posho yataita apo. Vatataura navo tanga tati ndi Comfort Mbofana, kwete ndi Comfort Dondo. Muzvare Comfort Dondo vanotungamira sangano rePumulani, Minnesota, African Women Against Violence, vange vari parunare kuChicago muno muAmerica. Zvichakadaro, tatarisawo vataura nhasi kumusangano iwoyu vanosanganisira vaBarack Obama nemudzimai wavo amai Michelle Obama. Kune vamwezve vatungamiri nevamwe vari mumapoka kasiyana-siyana vari kutarisirwawo kutaura muzuva rese kuzosvika kumanheru. Ukuwo vaDonald Trump veRepublican Party vachange vari kune rimwe dunhu rakakosha zvikuru pasarudzo reMichigan, vachitsvagawo rutsigiro vari ikoko. Nezuro vakange vari kuPennsylvania nemarimwe zuro. Mukupeta musangano wevatungamiri venyika dzemusadak wepagore wakaitirwa muHarare nemusi wemugovera, pakapiwa kurudziro nevatungamiri vegungano iri kuti paitwe zvirongwa zvekusimudzira vechidiki. Asi kunyangwe hurukuro idzi dzaitwa, vechidiki vanodarika 160 muZimbabwe vainge vari mujeri kana kuti vakanopotera vachitya kupambwa nevasori. Asi kurudziro yekusimudzira vechidiki ingashande here? Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pakupetwa kumusangano weSADC Heads of State Summit muHarare nemugovera wadarika, munyori anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa zvegungano iri vaElias Magosi, vakati kana dunhu reSADC rikasawanisa vechidiki mikana yekuzvipundutsa, richaramba richisarira kumashure segotsi.
I would like to reiterate the need to invest in the youth by providing them with the necessary skills, resources.
Tinofanira kutora matano ekuti tikurudzire vechidiki kuti vatange mabhizimusi anovabatsira ivo kuti vasimukire, uye anozobatsirawo nyika dzedu. Vanoda mari nezvimwe kuti vakwanise kuzvimirira muzvikamu zveupfumi zvakasiyana-siyana.
Asi kunyange muono wavaMagosi wakanaka, wechidiki anogara muHarare Besta Chandata anoti mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe anotadzisa vechidiki kubudirira.
Munyika medu tine high unemployment rates. Vechidiki hatinawo stable incomes. Saka pakuzoparticipatawo panyaya dzemasocial and political activities zvinenge zvave kuti netsei zvinoderirawo, nekuti tinenge tiri kuti pakurwisanawo nekutsvagawo zvekuti tikwanisewo kurarama.
Emmanuel Zanza, wechidiki anogara kuRushinga mudunhu reMashonaland Central, anoti vechidiki vakatsigirwa zvakazara, zvimwe vaikwanisawo kusimudzira nyika yekwavo munyaya dzeupfumi.
Vechidiki vakawaniswa mukana wekuva nemaideas avo mune zvakasiyana-siyana zvingangodaro zvichisimudzira nyika yedu. Tinogona kuona nyika yeZimbabwe ichisimukira tichishandisa zviwanikwa zvedu zvatinazvo, zvingave ivhu, zvingava zvicherwa, wasamirira chete kuti tichazo gadzirwa mabasa kana kuti tichazo wana mukana wekuti tigopita mabasa, asi vave ivo vanogadzira mabasa acho nekuita zvirongwa zvinosimudzira nharaunda dzavagere.
Vechidiki vemuZimbabwe vanonzi vanosvika zvikamu zvinoda kusvika makumi manomwe kubva muzana chevanhu vari munyika, 67.7%. Zvinonzi nenyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki, kana vakawaniswa rutsigiro rwakakodzera vanogona kusimudza upfumi hwenyika zvakanyanya. Kunyange kuchinzi pane bhanga revechidiki rinovawanisa mari dzezvikwereti kuti vavambe mabhizimusi, variko vechidiki vanoti pavanonyora tsamba dzekukumbira mari dziine mabhizimusi avanoda kuzoita, pfungwa dzavo kana dzakanaka dziri kubva dzabiwa nevakuru vakuru vanobva vazvivambira mabhizimusi avo vachidzishandisa. Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki Vatino Machakaire kuti tinzwe matanho achatorwa nehurumende mukuedza kuzadzisa kurudziro yeSADC pakuwanisa mikana yemandiriri kune vechidiki asi vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Asi mutauriri wekanzuro yevechidiki inoshanda iri pasi pebazi rehurumende revechidiki yeZimbabwe Youth Council, Vatanzikwa Guranungo, vanoti mikana iri kuwaniswa vechidiki kuti vazvipundutse yakawanda chose, asi varipo vanongomirira kutsoropodza nyika yavo.
Saka tinotarisira vechidiki kuti vange vachitarisirawo kuti hurumende yedu iyi iri kuvaitira chii, kwete kungoita zvokushora nyika. Toda mayudha anogwara vanoita kuti nyika ibudirire, inoita kuti vabudirire.
Gweta rechidiki Delight Muchazondida anoti mutoro wekuona kuti vechidiki vemuZimbabwe vawana rubatsiro rwavangada kuti vapunduke uri kuhurumende.
Tinodawo kuti hurumende yedu, tinoda kuti vanoshanda vakazvimirira vatingati maprivate sector, tingadi kuti vanomirira kodzero dzevamwe vanhu vatingati macivil society, vabatani vaite hoche koche yatinoti whole government and whole approach collaborative participation, mukuona kuti vechidiki vapiwa dzidzo yakafanira.
Pane vamwe vanoti kunyange musangano weSADC Summit wakakurudzira kusimudzirwa kwevechidiki vemudunhu iri, zvinosuwisa kuti munyika mawakaitirwa kwaiva nevechidiki vanodarika zana nemakumi manomwe vaive vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika. Asi hapana umbowo hwakati tsvikiti huri kupihwa nehurumende kuratidzira murunyararo ikodzero yemunhu wose iri mubumbiro remitemo, asi hurumende inonzi yave kutarisa kuti wabuda mumba mani. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vatambira chibvumirano chekumbomisa hondo pakati penyika iyi nechikwata cheHamas, asi vati zvave kuchikwata cheHamas kuti chitambire chibvumirano ichi. Hamas haina kutumira nhumwa kunhaurirano dziri kutungamirwa neAmerica, Egypt neQatar. VaBlinken avo vange vari kuIsrael vave kuenda kuEgypt nekuQatar. Vakaremara munyika vave nemakore akawanda vachichema-chema kuti vari kubatwa neseri kweruoko vachisiyiwa muzvirongwa zvakawanda zvebudiriro zvinozopa kuti vagume kurarama upenyu hwekupema. Izvi vanoti zviri kuitika kunyangwe bumbiro remitemo nezvimwe zvibvumirano zvakanyoreranwa neZimbabwe nemasangano akaita seAfrican Union neUnited Nations zvichipa vakaremara kodzero. Asi kunyangwe zvinhu zvakaoma, munyori mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti pane zvirongwa zvakawanda zvekubatsira vakaremara ava.
Muno muministry yepublic service and social welfare tine full fledged department for disability affairs. The current director is Dr. Peter. The same department is also supported by a chief director, and current ministers mungandova vari kuita paposition iyoyo. Ndokukoshesa kwatinoita maissues emapersons with disabilities. Tine very clear programs takanangana nevanhu vari madisabilities. One, tine empowerment zones anopiwa through National Building Society Bengrenas. Anyone adinga ida kutanga ka project kadika to optimize programs anogona kuenda chino submit application ku NBS mari ya hurumende patinopiwa through that bank.
Donzo renyu nderei?
Donzo racho ratinaro ndere kuti izvo vane madisability varege ku kurarama nekupemba but vaitewo maprojects anovabatsira.
Ko munovabatsira sei vari muzvikoro?
Panyaya yevocational education hongu tine program yatinorana and program iyo yanga ichirana for a very long time yatinobatsira nenyaya yemafees both tuition fees nemaexam fees kune vanhu vane madisability kumatertiary institutions mateachers college matechnical college nemauniversity tine dedicated program where upon submission the application and the necessary assessment are done if one qualifies they will be entitled to mafees anobhadharwa nehurumende kusvika vapedza.
Munovapa iri mari here?
Hatipiwani mari but tinobhadhara upon production of an invoice tobva tabhadhara kuchikoro ikoko. Iprogram yabatsira vakawanda sterek muno muzimbabwe and encouraging vari kutadza kuenda kumayunivhesiti kumacolleges akasiyana-siyana kuti uyai kumaofisi esocial welfare yataski to social development vosubmita maapplications avo.
Ko pakaita dambudziko?
Kana paita problem ofisi yangu iripo uyai titaure vanofunga kuti havana kubatsirwa zvakakodzera. Tine maofisi anenge yangu neachief director tiripo kubatsira vanhu vese vanofunga kuti havana kubatwa zvakanaka muministry but indeed tinayo and it's a dedicated budget yatinopiwa gore negore from treasury to assist vana nemastudents ane madisability nevocational training assistance.
Kuzvikoro zvepasi sekumaprimary munobatsirawo sei?
Vari kuprimary nesecondary school mitemo yehurumende kuti 10% yevana vatinobhadhara mafees under the basic education assistance module in short BEAM 10% of those beneficiaries should be learners with disabilities. Priority yedu tinotanga tabhadhara ndofunga kana gore ichitanga mari dzinenge dzisingabudi zvakaenzana weku treasury vachimobilize mari painenge richoma mari tinotanga nemaspecial schools again mindful of the fact yekuti ndokunoenda vana vane madisability ikoko ndokwatotanga kubhadhara because we are aware as government kuti zvikoro izvozvo zvinosangana nematambudziko akawanda ndosaka tichiti ngatitange tabhadhara maspecial schools then mari painenge yakuwandawo taakupinda muthird fourth month of the year we then spread mapayments to the rest of my schools.
Munyori bazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini makadini paStudio 7. Hopo uchimono iwe siyana naChamisa hauna chekuita ne party yake nenyaya dzake politics dzake hauna chekuita nadzo kunoenda mhepo ndokwaunorerekera siyana nekutaura usina basa rese wadi kutaura zvachabangwa nekepsi inenge yako iwe yaunopfeka iwe atisatambonzwa uchisvora chabangu iwe katuta maMPS akana aisa kunikuzana PF siyana naChamisa ndewedu isusu vanhu iwe ita zvako zvoutengesi zvaunoita iwe hauna kumira zvakanaka iwe. Hopo uchimono iwe gadzirisa hunhu hwako.
Makadini paStudio Studio 7 apo ndinoda kutaura pamusoro pemutemo weZimbabwe kuti mutemo weZimbabwe hausi kushanda. Mutemo weZimbabwe wauri kungotsikirira vanopikisa wakusungirwa kufungirwa kuti unoda kuzoratidzira usati waratidzira. Asi tine vanhu vakauraya vanhu vakaponda pasta kumabvukwa uku pana kana mumwe ati asungwa. Tine vanhu vanopamba vanhu vairova vanhu panguva dzemaelection vatinotoziva vakaponda vanhu pazaka apo vakapisira vanhu dzimba vachitora vanhu vachindovabhabhatidza vachinzi vakubhabhatidzwa kuti ubve kuMDC. Tine vanhu vatinoziva vakauraya vanhu asi hapana kana mumwe akasungwa. Zano PF inongoita madiro aGeorgina nemutemo.
Ndomubvunza inini vanhu ava veopposition sei vari kuramba vachingorwisana nenyaya yesarudzo dzakapfuura? Sadiki yakauya ikaita basa rayo muZimbabwe rakanaka. zvakanaka inobva yadzokera. Vakarega kuuya vaifungidzira kuti ndoo vachamirira opposition zvikashaya basa. Zvakawanda zviri kuitika zvichingorambwa. Tarisai muone munhu ari kunzi akasungwa opposition ave ku Bedbridge aikuridzira mhirizhonga. Ava baba vanga vachitaura vachiti kwai mhosva havasi kuiona. Kwai vanogoiona sei mhosva yavari kudivireko? Vangati mhosva havasi kuiona ivo kuri kunzi munhu akanyora message ku Twitter ku X yaimbove Twitter ndizvo. Kana iri nyaya yema demonstration ari kurambidzwa nevanhu ayo ari kuchemekwa nevanhu kunze vanhu vakasungwa. Izvo baba ngatisiyanei nazvo izvo. Nekuti shona ino ndamba kuudzwa akaonekwa nembonje pauma. Vanhu vakaudziwa mwedzi miviri mashure mwedzi mitatu kunzi hatidi kuona munhu anovhiringidza padivo vakaita naro. Zvafanira vekugukwe vaya. Iwe ZANU PF waikangamwa here? Havachemegwi vanhu avo. Zvaita sei nhasi zvaumbwa ZANU PF ingachinja?
Makadi pa Studio 7. Tokumbira kuvhunza ruzhinji rweZimbabwe kuti ana Chivhayawo neshamwari dzavo vakutongwa here kana kuti zvapapi kana kuti yanga ingori catch and release yekuda kungoti vhara maZimbabwezi. Shuwa tiri kutambura nenyaya yevanhu vakaita seivavo. Tikumbira kuti mutivhunzirewo kuvakuru vanoita nezvemutemo kuti makanyarareiko nazvana Chivhayawo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu mapfupi asina kutuka nekunyomba paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mumitambo tine mitambo yevechidiki yeAll Africa Junior Under 19 Championship yatanga nasi kuThais kuSenegal ichiunza shasha dzemutambo weBadminton munyika dzemuAfrica. Zimbabwe iri kumiririrwa nechikoro cheBernard Muzeki College icho chakakunda zvimwe zvikwata munyika. Tichanzwa mashoko emurairidzi wechikwata ichi vaNomen Ncube.
Tine vakomana vepaBernard Muzeki vanokwana kuita vashanu kuno kuSenegal. Tinotenda Mbaiwa, tina Albert Mondoro, tina Samuel Nyapokoto, tina Rowan Mundondo uyezve tina Ron Jairo. Vakomana vakakunda zvikoro zvemuZimbabwe, vakakunda vakomana vese vakatamba navo vakakwalifaya kuti iwo sechikoro timu yavo iyoyo iuye kuno yakamirira Zimbabwe kuSenegal. Kuri kutambwa anonzi maO Africa School Qualifier Championship emaunder 19 asi vakabereka zita reZimbabwe.
Vanhuwe veruzhinji votarisira zvipi kumitambo iyi senyika?
Neunyanzvi hurikuratidza vakomana vashanu vatauya nava hatitarisiri kudzoka tine nhava isere mhepo, asi tiri kutarisira kudzoka takagukuchira mikombe inokosha chaizvo. Nokuti nyika dzatiri kutamba nadzo kuno inyika dzinotora mutambo dzichiukoshesa zvemhando yepamusorosoro. Tine nyika dzakaita sana Uganda, sana Mauritius, sana South Africa, iyo Senegal chaiyo. Vanhu vekuti vane nzvimbo dzavakatovaka atinoti ma4 courts maindoors akanaka chaizvo.
Ndange ndichitarisa pamutambo uyu unoita seusinganyanyi kuzivikanwa nevakawanda. Zvoitwa sei kuti ukure muzvikoro nemunyika yese?
Hongu kune vamwe badminton mutambo usina kunyatsojairika kana kuti ndingati mutambo wavasina ruzivo rwakakwana nezvaro, asi sokuona kwedu mutambo uri kutotanga kutekeshera ende mutambo wavakuzivikanwa. Nokuti zvikoro zvizhinji takutotamba nazvo mutambo iwowo muZimbabwe, tinotamba nezvikoro zvehombe chaizvo zvakaita sana Harare International School, St George's, Prince Edward, Anamfakos One High nezvimwe zvikoro zviri kuwana kutama day. Pari panyaya dzekuvandudza mutambo uyu pane basa zhinji riri kudiwa rekuvaka makots bhozi mutambo unotambirwa nechemukati meimba yakavakwa zvakanaka ndingati a big hall. Saka zvikoro zvizhinji zviri kungoshandisa mahall avagara vanawo kuti titambire imomo. Muri kuzongodhirowa mitsetse inodiwa, moiswa manets kuti tikwanise kutamba. Asi kana takuda kunyatsoita mutambo uyu sezvafanana nedzimwe nyika dzakaita sekuno kunana Senegal nekunana Mauritius nana South Africa, mhando yekuti takunyatsotamba tichienda kunomirira nyika yedu kana kumaolympics, ndinoona pane basa rinoda kuitwa nezvikoro zvizhinji hurumende yedu ichitibatsira pagovakwa anengati makotsi wawo.
Murairidzi wechikwata cheBernard Muzeki College vaNomen Ncube. Tichikuzivisai kuti tabva tanzwa kuti vahwina mitambo yavo yose yavatamba nhasi. Totarisa maneru anasi na 8 PM tichakupai chirongwa che The Connection. Patichange tichitarisa matambudziko akatarisa na neve chidiki munyika kusanganisira avo vakasungwa pamberi pemusangano we SADAG. Taba tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Iva inesu zvakare mangwana. Ano kuoneka ine mufaro, ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC, tichiti murare zvakanaka. Kunotevera chirongwa cheisi ndevele chamuchange muchipiwa na Standekile Muhlanga. Ramba tichi shingirira nekuyeuchidza chikwata chevakomana veZimbabwe avo kuti vatambe nesimba tigonzwa zvimwe zvibodzwa zvichiuya mangwana vagoramba vachikunda zvikwata